vatafadzwa chidewo avo vasingaoni vanoti nguva zhinji panoitwa urongwa hwekugadziriswa kwemitemo paramende haisi kuwanisa vanhu vakaita saivo magwaro akanyorwa nebraille kuitira kuti vazviverengerewo vonzwisisa mitemo inenge ichiumbwa
itawo irongo paine nguva nekutipo zvinhu zvakanyorwa in braille tonyatsa kukasika kuti toverengawo tozwisisawo tega kuti zviri kuendepi kanti zviri kubvepi nekuti izvozvi hazvisisina pangupacho chimwe chinge chinozojamba kana chiri kutaura asi kana uri kuchiverenga unonyatsa kutsvaka uchinyatsa kuzwisisa zvimwe zvinhu.
Amai Catherine Stole avo vanogara mumusha wesakubva vanoti zvakakosha kuti magwaro enyika ange achikwaniswa kuverengwa nemunhu wese kuitira kuti munhu wese akwanisewo kupa pfungwa dzake.
Isusu vakaremara tine mubhabha bhiru riri kuuya iri zvinhu hatisi kuzviona zvakati jekeraba because ndikatarisa paclose number 9 sezvinhu zvandisina kukwanisa kuverenga zvese ndakanonokwawo zviona ndatozozvisenderwawo pafoni makuseni ana dai ndakanyatsa kuzvidzidza ndingadai ndaiziva zvizhinji asi kubva pandangoona ipo paclose 9 pandibata stereki nokuti pari kunzi izvoni isusu vakaremara uyo anoti included there pamagatherings pari kunzi magatherings haabvumidzwi vanhu havafanirwi kuungana more than 3 isu sevanhu vakaremara umwe unotofamba newheelchair anonge achida aine maassistance vanomusimudza kumisa mukombi kana kumubudisa mukombi saka tine vanenge vatova vatatu already zvotoreva kutoti taakutotorwa segathering ipapo paclose number 9 hapana kutombotijekera nokuti vemichato vari kunzi vakasununguka kuti vaite michato yavo vemadinners vakasununguka kuti vaite madinners avo kuparamendi tinozi hatifaniri kungoenda ikoko hatifaniri kuenda takawanda kana munhu ari disabled achifamba nemaassistance vanenge vakatowa unotofamba vatori more than 3 kana 4 umwe akabata mabhegi tichienda kune mutunga matinonga tichida kuenda kunoona kunowazve kwatiri kunzi tisangoende random torega kuenda random tozovaonerepi vatungamiri vacho veparamende.
Mugari wekuhobos kwamutareva James Dzveta vanotiwo hurumende inosungirwa kukoshesa kushandisa mitauro yose iri mubumbiro remitemo yenyika kuitira kuti vanhu vanzwisise mabhiri emitemo yenyika nezvimwe zvine chekuita nenyika.
Panyaya yemop ndiri kuona iri kutowedzera marestrictions kune macitizens especially tichitarisa nesusu vanhu vane madisabilities. It's now creating a more without creating more challenges. Tiri kuona kuti number 1 mop bill raunzwa kuwani pasinawo a consultation that has been done to the disabled fraternity. Tiri kuona kuti despite exclusion in terms of languages, ma official languages emuZimbabwe, the sign language inova inotibatsirawo hapana, the braille hapana, even kana maaudios how to help those who are challenged zvanga zvisipo, saka paine a form of exclusion.
Pfungwa idzi dzakabudawo pamusangano wakaitirwa maMutare apo paizeiwa mabhiri emitemo mitsva uye vanhu vachinzi vapiwo pfungwa dzavo. Pamusangano uyu painge pasina zvinyorwa zvebraille izvo zvisina kufadza vasingaoni. Nhengo yedare reSenate vaDeputy Parinyatwa veZANUPF vakaudza musangano uyu kuti chinangwa chavo chekupinda muvanhu chaive chekunzwa zvinodiwa neveruzhinji kusanganisira vasingaoni nevamwe vane urema hwakasiyana-siyana.
Ese bhiri rinenge richiitwa tinofanira kubvunzisisa kuti vanhu vemadisability vari kutinzwisa vari kufungei nazvo, ende ndinofunga kuti chanzi inenge yapiwa ipapapo yakanaka chaizvo kuti ivo vataure zvavanofira kuti isusu tine disability toita sei. Saka vapiwa chanzi pano kuti vataure zvavataura zvacho zvese, ava ndo vengu vachicheya zvavataura zvese zvinorekodwa zvongondozoongororwawo pamwe chete nezvinoongororwa zvavamwe vese.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anotiwo zvakakosha kuti zvose zvinenge zvichiitwa muvanhu zvinge zviri mumitauro inonzwisiswa neveruzhinji sezvo bumbiro remitemo yenyika richiremekedza mitauro yose iri 16 kwete kuti mitauro mishoma inge ichishandiswa munyika. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.